Nhasi tiri kuongorora zuva reutano nechirungu World Health Organization. Iro izuva rinoongororwa pasi pose musi wa7 April. Asi seZimbabwe takaona zvakakodzera kuti tiriongorore nhasi. Uyewozve tine urongwa hwatanga tichiita hwekuvandudzira utano hwevanhu vakwegura. Saka tine bumbiro rakagadzirwa nekuburikidza kwekushanda kwatakaita munyika dzinoita ina muAfrica. Pane chirongwa chataiticho Better Health for Older People in Africa. Chicho chaisapotwa neDFID neAge International. Chakaitwa munyika ina muAfrica dzinotidzo Ethiopia, Tanzania, Zimbabwe neMozambique. Taida kuona kuti mhando dzatingavandudzire utano hwevakwegura nadzo muAfrica ndedzipi. Shure kwekudarozvo, takabva taona zvakakosha izvo kuti tiite iyo inonzi National Health and Aging Strategy. Muno muZimbabwe takuiti National Healthy Aging Strategy. Saka gwarerorero ndoriri kuparurwa nhasi. Zvabva zvasanganawo nekuti chinangwa cheongororo yeutano yegore rino. Pasipose. Icho chakanangana neyuati atiri kuti universal access to healthcare. Tichitarisa vanhu vakwegura vanga vakasiyiwa kumashure. Chero mukatarisa mavakirwo akaitwa makliniks edu, zvipatara zvedu. Zvinoita kuti vanhu vakwegura vasasununguke kuenda kunobatsirwa ikoko.
Devapi vari kutarisirwa kunge vari pagungano renyu kana pazuva rekucherechedza zuva reutano pasi rose?
Tine mapato akasiyana-siyana ehurumende. Tine mapato United Nations akasiyana-siyana zvekare. Tine vari kushanda nevanhu maNGOs ariko. Tine vefundo maacademics varikozve. Tine vemachurch uye tine vakwegura vacho nokuti izuva rakakosha kwavari.
Vamwe vangada kubvunza vachikanza kuti sei matarisa vakwegura chete.
Isusu mubatanidzwa hwedu hunotarisa munhu wose. Tinotevedzera iyoyo yatinoti life cycle approach. Nekuti iyeye watiri kutaura akwegura ane makore 56 ndiye mumwe chete akanga aine makore 5. Saka zvinomubata-bata zvimwe zvizhinji zvachona zvinhu zvakaitika kana kuti zvisina kuitika paaikura. Tangonanga hedu kwavari nokuti vanhu vanga vasinganyanyotarisirwa. Saka tarisa tinoona zvirongwa zvakawanda zvakanangana nezvirema. Kune zvirongwa zvakawanda zvakanangana nevana. Asi vakwegura kazhinji kachona vanhu havafunge nezvazvo. Nokuti ivo vakwegura vacho nguva dzavo dzose vanopedza vachifunga nezvevamwe vanhu.